danho reNC rekudakumba batoro zvematongerwo enyika harina kuipa idanho rakanaka nokuti mupolitics dzedu dzomuZimbabwe tinoda munhu wese anokwanisa kubatsira kuti politics dzedu dzive nepfundutso kuti politics dzedu dzikwanise kuuya qualitative democracy kana kuti utongi hwegudza ruzhinji hunokwanisa kubatsira vanhu kana kuti utongi hunokwanisa kuti vana veZimbabwe vabve muutongi hwezano, utongi hweumbimindoga, utongi hwemhirizhonga, utongi hwekubira maelection. Saka tinoona zvakanaka plus chikurukuruzve chatinoti zvakanaka ndezvekuti mapato akafanana naMDC haafani kufunga kuti ndiwo mafirst born nemalast born eopposition politics. Vanofanira kuwana kune vamwe vanhu vanouyavo vachipa vana veZimbabwe mukana wokuti vaone zvavanokwanisa kuita kuti nyika yedu iendere mberi, because pane nyaya yekuti kuMDC kune vanofunga kuti ndovokutanga nokupedzisira muopposition. Saka vakutorara pabasa, vakutorara nezamo mukanwa. Saka kuuya kwana vamadhuku kwakanaka, asi tinenge tichida kuona kuti vari kuuya nechii, chii chavachaita, vachakwanisa here kuunganidza vanhu, vachakwanisa here kufambisa kana kudzikisa gejo rokutora masimba kubva kuhurumende yava mugabe nezano.
Ko, vamwe vanoti aiwa iwo mapato acho awandisa nekudaro ZANU PF ndo inotozoguma yavana chowira apa.
Aiwa, vari kutadza kuona iwa yacho akawandisa aripo izvezvi tisatana naprofesa Madhuku vabvisa ZANU here. Vabatsira kugadzirisa zvinhu zvakati wandei kuita kuti ZANU isaita one party state, asi chinangwa chikuru kande chekuti nyika ive nedemokrasi, nyika ive nechange of government. Magovernments aramba achichinjwawo, nhasi tikavana navamadhuku, mangwana tovana navatsvagirai, ZANU PF yodzokawo, nyika yedu inobva yava nepolitics dziri diversified.